vachisvitsa zvipfeko izvi izvo zvinosanganisira mamaski ekuvhara muromo nemhino pamwe nembatya dzinoshandiswa nevashandi vemuzvipatara kuti vasabatire zvirwere izvo zvakatengwa nehurumende yebritain kuburikidza nebazi redepartment for international development kana kuti DFID mumiriri wesangano reworld health organization muzimbabwe vaalex gasasira vati vari kufara nekugadzirira kwakaita zimbabwe kurwisana nechirwere checovid-19
We are very grateful to DFID.
Tinotenda zvikuru veDFID avo vakatsigira urongwa hwekuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pasi pemurao wepasi rose unoona nezveutano.
Mukuru weDFID muZimbabwe, Amai Kate Tutan, vati zvipfeko zvavasitsa kuZimbabwe nhasi zvinokosha mari inodarika zviuru zana zvemapounds uye vacharamba vachipa Zimbabwe zvipfeko izvi kusvika zvasvika pamari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe mapounds. Gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vati vafara zvikuru nerubatsiro urwu.
Rubatsiro urwu rwakakosha zvabva kunyika yeBritain. Zvinotaridza kuti vachine rudo nesu. Saka toda kuti varambe vakangodaro. Zvinhu zvavari kutiitira zvinotosvika mapounds anosvika 1.7 million. Izvi zvauye zvi100,000 pounds. That project yacho yese yekucreata center, public health emergency center, yatora mari yakawanda chaizvo. Saka tinoda kuti tinotenda hurumende yeUnited Kingdom nezvavatiitira kutitsvangira izvi zvokuti vashandi vedu vashande vari safe pasina zvokuti hanzi vanozonetseka ubatira chirwere. Izvi zvichaita kuti vadzivirire chirwere kuti vasabata chirwere.
Vamoyo vatiwo nyika inofanira kugara yakavhura ziso zvichitevera kuziviswa kwaitwa nehurumende yeSouth Africa nhasi kuti pane munhu awanikwa aine COVID-19 kuSouth Africa kwakare.
Kuuya kwechirwere muSouth Africa zvinotaridza kuti chirwere ichi chinokwanisa kusvika pese pese. Chinokwanisa kunyika kusvika panyika ipi neipi chero pari pano pasi. Kutaura kuti chaapadhuze nesu. Kutaura kuti tochitosimudzira chaizvo tese tichingoshanda pamwe chete secommunity, tishande pamwe chete necommunity yese yeZimbabwe. Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka isu tiri kuitawo patinokwanisa napo kudzidzisa vanhu. Gezai maoko, musangomorosana, kumeso, musangobata kumeso, zvokuti munozvizvazadza zvirwere. Saka ndochidzidziso chatinacho. Tangomirira kuti tirambe takangovhara, takachenjerisa. Zvino pamabhodha edu ndege dzinobva kuSouth Africa taakutonyatsokuzitarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha paBite Bridge taakutovatarisisa chaizvo. Sezvataa tichingoita asi taakutopamidzira kutarisa kwatinei tichivaita.
Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti kana chirwere checoronavirus chikapinda munyika vawanikowo vakagadzirira zvakakwana.
SeHarare tiri kuedza nepatinogona kuti tikwanise kuprotecta community. Tinokwanisa kutora munhu kwaanenge ari toenda naye paWilkins tomuisolata kutora kuti community protected. Maanenge arimo muchipatara imomo tine zvatinenge tichiita kumubatsira nekuti tinenge tine mishonga, tine madokta, tine manesi vanenge vachimubatsira murwere arimo asi asiri pakati pevanhu kwekuti chirwere choramba chitatapurika. Uyezve tiri kupinda mucommunity tichiteera macontacts vaanenge achigara navo padhuze nepadhuze tichiona kuti havasi kuita urwere here. Kana aita urwere tovatora tovaita isolate zvakare.
Zvichakadai mumiriri wechina muZimbabwe vaGuo Shaochun vazivisawo vamoyo kuti hurumende yavo ichavandudza chipatara cheWilkins muno muHarare kuitira kuti chipatara ichi chinge chine zvose zvinodiwa mukurwisana nechirwere checoronavirus izvo zvatsinhirwa navamoyo.
VeChina vabatsira, vauya mukuru weChina muno auya akatenderera akaona zvese zvatinofanira kunge tichigadzirisa kuitira kuti kana tikawana varwere vanopinda muno muWilkins vanenge vakagarika zvakanaka, inonzi comfortable muchirungu. saka ndozva waya ukadzirisa vachati sveninzvesera zvimbo yedu vachichinja vachipenda vachiita zvese mbedha yakanaka nemashitsi nemablankets masinki mvura matoilets vachatigadzira zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus chakatangira kuChina chikauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu munyika dzakawanda, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.